freedom of expression ino gumira panopano tangira freedom yemwemuntu kana ukataka kuzve express at an extent yekuti encroacha into the dignity ya president mutemo weZimbabwe unokurambidza kwekutukirira mutungamiriri wenyika aurambidze kusoropodza mashandiro ake asi kumutukirira nekuda kukurudzira kuti vanhu vamubvise pachigaro zvisiri pamutemo unenge watyora mutemo unosungwa saka kazhinji kana munhu achinge asungwa anenge atyora mutemo hakuna anosungwa kuti asoropodza mumangagwa chamisa anogara achisoropodza mumangagwa pamarandi pake mamp ake nezvaanoita hakuna anosungwa asi kana wazopfurikidza mwero wadarika mutsara wefreedom of speech waakupinda mutsara wedenigrating the office of the president izvozvo unosungwa saka vari kusungwa iko zvino izvi haisi nyaya yekunzi varambidzwa kuzviexpressa asi vari kunzi aiwa kana masara musafarise muchiputsa dura nekuti ndoi uchaida mangwana
asi ka vamwe vari kutiwo nezvatiri kuzoona kumatare zviri kuzobuda kuti dzimwe nguva vanhu vari kungosungwa pasina umbo hwakati tsvikiti mapurisa ozotadza kana kuti kubatsira vachuchisi mudaro
chinoitika vabanzi kana munhu achinge asungwa haasungwe nemuchuchisi anosungwa nemupurisa mupurisa anenge aona muonero wake kuti patyorwa mutemo saka chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mutemo hauzongobva wasungwa uchienda kujeri unosungwa uchienda mudare mudare redzimhosva mutongi anotarisa nyaya yavasungirwa nezvavataura nezvavaita kuti watyora mutemo here kana kuti unenge watyora mutemo asi hahuna saka ukazoonekwa munhu akunzi aiwa hapana mhosva yaapara hazvireve kuti asungirwa mahara zvinoreva kuti mutemo uri pakati nepakati aonekwa asina kutyora ndozvatinoti pachiyungu zvaziya the rule of law is still alive in Zimbabwe kana ukasungwa kunyange wasoropodza purezidendi kana uri kunzi wasoropodza ani ukapinda mudare redzimhosva ava kutongere siri pamurau vanotonga kubudikidza nemutemo wenyika iyoyi saka ukaona munhu achinge azonzi haana mhosva mudare redzimhosva idare raona kuti haana mhosva asi haana kusungirwa mahara asungwa kuti purosesi yemutemo itange yatanga ikaonekwa kunzi aiwa hara zaapara anoregererwa zvino mhakaratidza vaya vagara vachiti nyika yedu inovadzaniriri aiwa haina vadzaniriri dai vai vadzaniriri pasina nobuda kamujeri bati vaigara varimo asi vanoburitswa vanenge vasina mhosva vachienda kujeri vanenge vane mhosva
asi zvinobatsirei kuti uzoburitswe nematare Dr. Mavaza tichiona kuti vamwe vanogara nguva yakareba vari mujeri vasina kana mhosva yavapara
ndo inonzi due process due process inoreva kuti matanho anotorwa kuti mutemo uzadzikiswe hatifaniri kungosunga kuti pamwe unogona kubuda chienda kokumba unofanira kutotedza matanho ekutongwa nematongerwo omira pamberi pedare kana wamira pamberi pedare dare ndimaenzanise